ndinofara chose kuti danho ratorwa nesadhaki iro. Mukatarisawo press statements edu enguva pfupi yapfuura, tingati isingapfuuri masvondo mairi, takanyorawo gwaro tichikurudzira vesadhaki kuti vaitewo musangano, nekuti dambudziko riri muMozambique idambudziko rinothreatena nyaya yesecurity, peace and stability not only Mozambique but including my neighboring countries anosanganisira Zimbabwe, South Africa nedzimwewo nyika dzinosheyawo maborder neMozambique, zvakarewo dzimwewo nyika dziri muSADC region.
Munodawo kupa SADC kurudzire kuti iite sei kuti ione kuti mudunhu iri maita kugadzikana?
Ngavaregere kumirira kusvika dambudziko rakura sedambudziko ravako kuMozambique. Dai vakakasika kupindira dambudziko risati rasvika parave, zvichida pamwe zvaikwanisa kudi kuita kuti tisasvike patiri. Ndosaka tichikurudzirawo kuti dai SADC yaramba ichipindira kune dzimwewo nyika dziri mudunhu dzisina kugadzikana dzakaita seZimbabwe, Swaziland, tine tichionawo kuti zvedi zvina hazvina kumira zvakanaka. Saka dai nyaya idzi dzichibva dzatogadziriswa dzafambira mberi, asi danho ravatora iri idanho ratinofara nekutenda zvikuru.
Asi iko kuMozambique havasi vazonyanyawo here kudya manonoko?
Kunyange hazvo tichiona sevatinonokei, asi zviri nani kuti havana kuzorega zvachese, vanonoka asi vazoisa musoro pamwe chete kuti vaonesane, vaone kuti dambudziko iri ringapedzwe nenzira ipi.